tinoita masurvey aya after every 2 years kuti tuone mafungiro evanhu pamusoro pezveikonomi, political issues, social issues. Saka survey yedu tanga tichitarisa ne34 countries. Ndichida kutaura pamusoro pekuti tinotsvaga, tinoongorora sei uye vanhu vacho tinovawana sei. Tinonyanya operator macountries makatisunungukei mekuti vanhu vanokwanisa kutaura pamusoro pezviri kuitika munyika dzavo. Focus yedu ndeyekutarisa munhu uye watinoti citizen, because we have noted kuti most surveys dzinogona kunge dzichiitwa vanhu vanotarisa the elite, the policymakers, but tisingabvunziwo kuti munhu anofungei pamusoro pezviri kuitika munyika yake. So pasurvey dzedu idzi sisu tino tarisa vanhu, but tinomeka sure kuti vanhu vatinobvunza mibvunzo ava, it's a representation total population. Saka nichipa examples, muma small countries sample size is 1,200, muma larger countries tino interview vanhu vanosvika 2,400. But tinoshanda nema census office, ndokwa tinoziva kuti kune data repopulation kuti tikwanise kuextracta vanhu ava zviri random pasina bias, and pekupedzisa tizokwanisa kuti izvi ndozvaitaurwa nema Africans.
Tinoona kuti ongororo yenyu yakaitwa munyika 34 dzemuAfrica, iyo Africa iine nyika dzinodarika 50. Zvinenge zvichizoreva here kana kupa mufananidzo wemamiriro akaita nyaya dzeuori muAfrica?
Yeah, for now tingati takatokwanisa kuexpanda, nekuti ukacheka reported inotaura kuti tiri muround 5. Meaning kuti taita maseries emasurvey aya takatanga 1999, izvezvi paperiod ya October 2011 to 2013 tapa around 5. Saka zvatiri kuita ndezvekuti tichitarisa kubva kwokutanga, takatanga ne 12 countries in 1999, so tari kuramba tichiexpanda zvichienderanawo nekuti tinenge tawanawo here funding. But for now, because takacover 34 countries, tava closer to representation yeAfrica. And also chimwe chinotigavhena, hatikwanisi kungoenda munechero nyika even though tichida. Tinogavhenwa nekuti nyika iyi yakasununguka zvakadi, hamuna here zvematongerwo enyika zvakanyanyisa, kana kuti kurwisana kwakanyanyisa kunogona kuti vanhu vasasunungura kutaura. Saka kana muine kurwisana, kana muine hondo, kana musina kusununguka kuti vanhu vataure nezvinenge zvichiitika muupenyu hwavo kana munyika yavo kana mugovernment dzavo, hatigoni kuti tioperate imomo, nekuti isusu chatinoda ndechekuti tiongorore kuti vanhu vanoti chii, but vanhu vanofanira kutaura vakasununguka.